Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Mokombei, and economic freedom fighters leader Julius Malema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition economic freedom fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Mokombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Mokombei is currently at Avenues Clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Ibambe zulukandaba linganjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba esijeneyo. Lapha ke uStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba esijeneyo. Yokuqala siyakhangela ke kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika. Siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe achiyeneyo. Uyabe semhlanganweni we-United Nations General Assembly. Sizabona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke umnumzana Julius Malema we-Economic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa. Ese-Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo. Kodwa ke sibonile lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwamfana kumbe sihlala eMortuary yiphi, asikwazi khonapho. Kuzobuya ke uDokotela uMokombei, zamkhumbula uPeter Mokombei, wakhanya zani wathunjwa ngamapolice ensida. Lokhu khona ngale Avenues Clinic, lokhu engani uyagula. Sizwile nje ukuthi kusese kule sikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele ukuthi ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking? And all those sort of things.
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation. And like I said earlier, the medical report on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicologist, but But le khangela ukuhlola igazi ukuthi kula ma chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa South Africa.
That is Dr. Elopis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo ke mavulasi.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano padnefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vaasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano United Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano reDecember 12th Movement pamusangano uyu, izvi zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya yaDr. Peter Magombei yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye naDr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombei vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatara. Regai tinzwe kuti vati chii.
Tiri kutizwa ndiizvezvi havasati vafit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude wezvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude inoti atazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinobva. Handinangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa achanelziwo ekuteedzerawo tichiita informawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumedza mahina nemaloya zvine zvichibvovo maloya. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo ye yekufamba newheelchair mnot aware of that. I think mani pepanhau anenge asina kunyatsoziviswawo mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendatizvo nii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisana mbichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapfera anoita nezveutano vachiri muchipatara napaererano nenyaya iyoyo tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tava kutanga kutiwo tichiitawo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyedzo tikwanise kudzoka mabasa. Situation inototirwadza zvingaite atili kunge tisiri pabasi tine tichitorwa zvikuru asi chiremba anenge asina kugwetetana anenge ari
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano waDr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa nevana vana chiremba asi vataura ivo pavavhunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemusi wemugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uyezve takaona ipapo pana vaHepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regai tinzwe kuti vaiti chii.
I am Hepmo Chidziva, MP for Highfield West, being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada and other places. What's your view of what's going on here?
It is something that is so good that the people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. This is the place that the world leaders must understand the situation of Zimbabwe, our problem back home, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom space, the problem that we are facing of the legitimacy crisis. So it is fruitful that they have demonstrated today, and they will be demonstrating even when he comes in here, so that you understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy in Zimbabwe. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there, Trukunzwa apo kubva kuna vaHepmo Chidziva vanova ivo nhengo yeparamende vakamirira MDC vari kuHighfields. Regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana December 12th movement asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri December 12th movement. Takwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU-PF. PF vachigara vari kuCanada asi vari kuNew York pari zvino regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara, masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita budiriro kuvanhu vayo. ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete, sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira edu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF, asi zvatinoziva ndezveudi paunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita, sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu seMazimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvoda kugadzirisa.
Aiwa apo tiri kuzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York pari zvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo pari zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tichange tiri kukuturira izvi ri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino. Asi nhasi tine gango, saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr Grace, kwaDr Mai Dr. Grace nasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara. Pindai muchirongwa tibva tawanikwa atichitaura nemi Gibbs.
Ye kunjalo ke Siloma Mundlela Dube ukona kona pake ku Facebook page yetu eVOA Ndebele woti simbalele umlayezelo wakhe uti uthini, uti linjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke. Udaba lolu lwesidumbu ungathi sokunobuthakathi phakathi, kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sibhotibhotiswa endaweni ezijeneyo, kambe kwini khonoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina? Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi linjani emsakazweni. Olita siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke Lobokuthula Seba Ngwenya uthi litshona njani emsakazweni. Ibuhlungu indaba kadokotela Magombeyi, sokungathi uNkulunkulu angangenela amncede luba babiphole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolati Kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube, siyabonga kakhulu. Lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lo munye ke uthi hey, udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi? So lingakhohlwa khona mpho ukuthi sixoxa indaba ezijeneyo. Olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha e-United Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babephekapheka ukhetho. So kuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya ke lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela lokho sesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani. Ulani kona pamavula.
Aiwa, tinochingamidza vese vari palive feed yedu pari zvino. Tinatafadzwa Tifa ari kuti please call me ndobva vaisa namba dzavo. Jairos Mhlanga anzi call me ndobva vaisa namba dzavo. Austin Dzepasi ari kuti please call me ndobva vaisa namba dzavo. Stembinkosi Mapedza ari kuti ye call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR Ameno ari kunyora pana pasi anzi kuzoti ari kutaura nani. Imanyonya Konda ari kunyorawo zvakare tinokutendai. Sibangani Ndlovu ari kunyorawo zvakare tinokutendai. Top feni yedu Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Middleburg kuMpumalanga. Imanyonya Konda ari kuti Zano is done with the West. Fraser Chicks Nathan ari kundofunga ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga kuti vari vaveza no PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvota. Nyandoro ari pano vari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngava vige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans tine vigaigamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi, ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari paNhare paRegional rigaitende kwavari. Hello.
Hello.
Hello, caller, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naAustin Dzapasi, ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taurai henyu tinzwe. Muda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondirwa kungoti batei pano nepapo, but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo.
Taura henyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa. Because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari. Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 bag ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kose muchidai munda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwa izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndava namukana wokutaura nehurumende ka. Ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai yangodaira kuti wewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa handisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwaizvika hakusi kuda. Kukutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi saka dai yarega kudaro.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu sima.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I want to talk about the MLEGA, Baba Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungathini ngohambo lwakhe?
Lohambo oluqhakathekile kakhulu lolo olukamongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ilizwe emumeni esikuyo lapha kuthi ukuthi ilizwe limelwe ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esikibo esihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo ukuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye, kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani. Isadaki yasisekela, isadaki isisekele ithe ama-functions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli ukhona ngale ukuthi ama-functions kawahambe. Ama-functions aziwafuni kathi kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe nabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekhulisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English ukuthi kade usithini utshela abantu sibili ngohambo lolo? Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. So what important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty, and he's defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no. And this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us, And Zadok is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since Zadok is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kahule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Nofara Masinde.
Ai wataka Simba tukutora nani uyezve muri kupi?
Kutora na Stand Yes Mateja muri kuBotswana.
Itaura yenyu.
Ya ndoda kukomenda panya visit yaitwa na va Julius Malema.
Itaura yenyu nasi gango muri free taura izvi.
Eh da fara zvakanyaya nezvataona zvichiwa na Malema achiya kuZimbabwe achizobata maoko. Kurufuwa Mugabe. Namalema na Mugabe ane miangudu zvinangwa zvavo zvakanga zvakafanana pa in terms of politics. Namalema wakori nepunga imwe chete yakanga ina Mugabe yekuenga nane ganda jena vachizofera maresources atingati maybe tikakuta nyanzve kuti ivhu kuwana vatema ndopfungwa imwe cheteyo yanga ina Malema. Ndosaka Malema vachichema zvakanyanya pamusoro pavamugabe nekuti vane zvinhu zvarevolution yese yakafamba nenzira dzafambana vamugabe ndo dzavari kutira kufamba nadzo musouth africa. Saka munhu arasikiwa zvakanyanya navamugabe zvekuti munhu avaitouya kwavamugabe vachitsvaka kuti vamugabe vakaifambisa sei in terms of straland yavo kutya vaizosvika panguva yaiihafu. Asi haitini kuna vamalema zvanga zvichaita bhita kwaari bhoze vanga vaonawo zvakapotwa navamugabe zvavaifanira kugadzirisa indida panyaya dzekutraland musouth africa vachidzosa kuvana vevatema. Apo vanozvifata zvakanyanya kuti vamalema vaaita zvinhu zvakanaka pavaya kuzobata maoko. Ndakaona masipichi zavo vere masuro munhu akanga achitema zvakanyanya kuti vasista chedu semaafricans sibata neeveni kukatasa paxenophobia yaitiwa kumasati masuroko vaizama kuti isusu semuafricans tinofanira kubatana nekuti tive tiria in the same continent vachizama kuti vati isusu musouth africa some of the whites nemaindian whatwhat havasi kubatwa nezenophobia yaya vari kunzi mainvesta asi isusu tisitaa kunzi tiri makwerekwera no. Saka kumba Malema vane mentality yanga ina vamugabe yanga yakanaka zvakanyanya yekusimudzira isusu vana vatema vana vemuafrica. Saka ndinotenda zvakanyanya nezvaitwa navamalema, ndatenda zvavo.
Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Aita basi.
Okay, bye bye. I think we have another caller. Hello, Mr. Hove.
Hello, Tete Mavelas.
Makadiko.
Aiwa tiri nani, makadi tete.
Aiwa tiri wadi, nasi tine gango, imi muri kuda kutaura nezvipi apa?
Aiwa, chekutanga ndoda kukutendai nebasa renyu ramunoita rakanaka. Ndakakuonai muri kuDC palive streaming apa.
Kunew York.
Kunew York, sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchita basa renyu rokutepfenyura.
Aiwa, tinotenda, imi ndimi munototishingisa muma, handiti maiona zvaiitika ipapo, saka ndimi munotishingisa.
Aiwa, maziso tanga takavhura.
Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kungotenda hangu vamalemawo nekuya kwaita kuzobata maoko, asi pane mashoko avataura pakavhidhiyo pandaona vaitaura zvokuti mai Mugabe vanofanira kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu. Vanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yavamugabe. Saka ipapapo ndiri kuti ukanzwa munhu oita savamalema otaura zvinhu zvakadaro, pane mashoko aanenge anzwa, kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu aya yekuti imansion yavamugabe yanga iri mhitsa rezanup f, saka aida kugadziriswa mapepa ekuti inde mhitsa ravamugabe. Saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadaro nyange dei zvava zvakadaro, ZANU PF semusangano wakatangwa naiwa Mugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena, vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo, tinambozviziva izvozvo. Imba yangozikanwa ndeya Mugabe. Saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa, nekutoti iyo ZANU PF tingatoiti ndiyo itori registered mhitsa ravamugabe, nokuti vamugabe vangatova brand pachezvavo yezanu pf. Saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo, vamugabe vatozorora legacy yavo, vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo bhikozi vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muinesu pachirongwa, muve nezuva rakanaka.
Ndanyida ngoti taure mashoko maviri pana president vari kunze kwenyika.
Taura izvinyi.
Tangachida ngoti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti veZANU PF vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozichiniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kuti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozitieni ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriro wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana dei vangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozitini vakaita savanotonichamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda tete mavhi
okay bye bye. I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri Wadi, tukutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Emmanuel Makondi ku Johannesburg.
Taura itinzwe.
Shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa chenyu pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tine mitaura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuzimbabwe ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitiwa mavhotsi mazuva mashomashoma apfuura saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinova ndora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro panetenyusi
ataura yenyu
ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri ponje yekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meNDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwandinoita zvingavapo hazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano weZANU PF zvisizvokubirana saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu veruzivo nokuti vanhu havana zvavaruzivo kunyanya pamapolisi fanika rimwe bato handisaidziwa ndipadzi hangu pahwinwa neindependent zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvangudiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Atenda zvishinzi.
Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-election saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka. No pizza. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, lo baba ke udlodlo cingwani baba dlodlo ujona njani.
Yachona tibuchona njani baba?
Ngikahle dlodlo. Akuthi ukuthi wena ubona njani indaba zethu? Siphatha udabula kwamongameli ulapha eNew York. Siphatha ke uPeter Magumbeni udokotela lokho sesibhedlela uzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mugabe. Phose lakho.
Iya, ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mugabe leso. Hani bese uyihuthakathi lokho isidumbu ngawe sithi sibhoda bhoda phakathi kwabantu kanga. Asikhulumi ngakho kangako lokhu kwesidumbu hali bona sokuyiwuthakathi indaba engifuna ukukhuluma ngayo ngikamongameli ambilile ngapho khona ngapha e-America ya vele sokuyinhlala yenza uhlale ehamba vele buye ngatholanga lutho lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni now le indaba nansi indaba kababa ugawuleli okhulumayo lapho thi yena isataki isisapota kukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani? Ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bangekele ukukhuluma njalo ngake bedle badla ngakhonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khona Dlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says you know Mr. Gawule is always talking about some of these things but that's the way they are feeding their families. So Mr. Gawule akuphendule khona.
Ngithanda ukukutsho kithi ukuthi ukuthi SADC nxa ihlala phansi ama countries e SADC uma ngulufu ekhuluma ngokuthi ama sanctions kasuswe. President we Tanzania.
Yeah, uri juse volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kavili. So sicela ukuthi uthi kaphunje bijani. Yeah, qhubeka ke ba.
Yebo nyako mana ngichede kancane.
Yeah, kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo usikhulume sisandukukhuluma lesi ngumuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona indaba engavumi umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha leyo ukuthi i-MDC kumele iqali iyefundisa abantu ukuthi uya-admitha ukuthi umumo wephathi yabo kanye labethi bayadliwa kuma-elections besithi bayarigwa kuma-elections kodwa nesevuma kathi sukuthi hhayi siyadliwa kusho ukuthi abantu vele asikhankase asifinyeleli kuhle ebantwini lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
kujongani gawule
ngitsho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadak behlale phansi ekhulume even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asozisuwasuse ezinto zingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esale ukuthi ama-sanctions akhona.
Ye sikubambe umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule 30 seconds. Ye Dlodlo ngani sesukile ecingweni sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungawutshona njani?
Siyaphila babathumele njani?
Siyaphila nyona ungaphi khonapha emhlabeni?
Ya, nesemzansi lapho engihlala khona. Ngingathethe isikhathi sikhulumela ngento.
Ye, ngiyakuqala.
Ngokuthena emakhaya abazali bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa ngakho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetho. Yabona ngakhangela ama-ngendlela amanani awa ngayo phansi. Ujikisela ukuthi abantu ukhethe ezimbabwe wasakala kungaphuma emali bakhethe emntwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election sindele i-election from 2000 itshwanto yajhaya umgali kodwa i-election ikazange indlela esikhundleni emakhaya ngalawo nto ngilokuthengisa ukudla ngithembisa ukudla loku lalokhu ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu abalesi abasathini right two yile ukuthi kukhuza ubaba uGawule ngumuntu omdala and ngimhlonitshwa engakuthuka umuntu okhulume engidibeke ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephuphuphuphu engakhulumanga ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyevu yinto etshengise oGawule into yabo yesizalo le kabaselasiki yabona amadidala uGawule nothuma azama ukulingisela into yayisenziwa ngumoya uJonathan owayekhululela izanu enze into engashiyoka lathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamanje uhleli umuntu wakithi lapha khona ngathi akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba Gawule kuzafika isikhathi lapho uJehova azamisusa lapho elikhuluma kubi abantu bayakhala bayasa bathi esibhedlela bayasa bathi nendlala uyakwazi nakawule kodwa makazi sengathi izalo seyisenti kathesi likhuluma ngegrubhu yeklabhu yo-dictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhulume kuthiwa ama-sanction awaphumi uba khona kwama-sanction okubaukuze khona kwama-sanction lina kelinza ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi siyagampene emakhaya ngaligampena nokudla mina nginethi ndlala ezimbabwe lingina ama-election emakhaya ngimatoto bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe irayisi hhayi ukunikeza ukudla nibandi ukuthi ayivotele kuyayihanyisa lokho yazi bantu abadala njenganogawu ngangakhulumi enjalo so kuyasihlanganisa mani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke isidumbu sikambongi ke uthini ngaso.
Mina uGabe angithandi ukukhuluma angiboni lutho oluhle ngobaba uMgabe sithi ngazi ngakhulu eZimbabwe njengoba labo gawu ebayami ukuthi uMgabe ngiwaboshi ilizwi angeke ngakhuluma kuhle uMgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi uyamingwabi engamingwabi ngenombolo yakhe njengoba lathi sisokola nje sihlekuhle kungale mbumbuli zebona bangiboba ngingaba angiwotha amathuleni akhiwa ngemali eningi.
Alandaba lakho hayi kuyazwakala baba Nyoni, sibongile kakhulu, ungathi nalokusasa Nyoni. Okay, Papa Nyoni, so what Mr. Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system, so that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says at the end of the day the gaulers of this world are ruling, but one day they will be the ruled guys, you know. So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, Marvelous. Panam kuma Marvelous iraba.
Yeah, wazani.
I think I'm spanima manunzi Biggie. Hello, Biggie. Ai wata kasimba tukutaona na mkoma bigani taura yenyu.
Ndini mkoma bigi tegele mbukutara mbegu no kaburwa.
Taura itinzwi.
Nda kutara kwa mselo pe situation in Zimbabwe kuyana. Nini ya ma doktor za siri kuye na umabaha.
Taura yenyu.
Mimi ndiye kuti zinzo waka ume sezo na kuti tukura kuwa na mpenyu uwe wano waka wandisa. Zvaikwanisa hurumende yakwanisa kuti iwirirane nemadoctors pave nekuti vanhu vaone kurapwa especially kune vanhu vakawanda vane zvirwere zvakasiyana siyana vari kutadza kuaccessa maningirikene mishonga yekuwanikwa kumaprivate kuyakuyakudonichimane maus havana kana mari yacho and vari kurapiwa neupenyu nekuda kwekuti madoktors ari kuenda kumabasa vari kustrika vanhu vari kufa endeso zvinorwadza kungorasiwa neupenyu nekuda kwokuti hurumende havasi kuwirira nemadoctors kuti vakwanise kuvapa mihoro yavanotarisira inoita kuti vashandewo vachifara upenyu hwevanhu huchengetedze. Pane zvinhu zvakawandisa zvekuti vanofanira kunge vachiitawo nekufara vachi vachipiwawo mari because vane mhuri dzavarichengetawo vane vana vanoenda kuchikoro vane zvakaona zvavanoda kuita muupenyu saka vanoda kuti vafare vachipiwa mihoro inouya kuvaitira zvakanaka vashandire vachifara kuti vanhu vatasi vawanewo kurapwa zvine zvakanaka.
Aiwa tinotenda tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ndiri ipapo futi nenyaya yekundirwa kwekuita bato reNDC kumaruzevha 2023 atopa bhizi futi ende akasimborikari chiri kuitika ndechekuti vangori nesystem yekuzongochema kuti takubirwa tadii but kuti vasitasara chokwadi kubirwa nguva kunenge kuripo zvako but chova tinenge chiripo ndechekuti bato reNDC vari kunyanya varayirwa vari mumataundi havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro ende chinhu chinozosiririsa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa but havasi kushanda vakumanirwa kuti kada tasamira mabhaniso dzakabvanza kuzvaka izvo zvavo diferenzi yacho yakanyanyisa evagunochema kuti yabirwa but 7000 agree to 1000 pano zvekuti kana nedza munotongoona kuti ha vakomana havasi kushanda ende vari kusera vakarara vari kunakirwa nemataundi iyaya but come election 2023 vakabirwa. Vanenge vachingochema kumirongotabiro ende ichange ichingori permanent opposition until
aiwa mashoko makuru mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai maiwana mukana wokutaura naivo veopposition maiti chii panyaya yamuri kutaura iyi?
Dai ndakwanisa kunge kwanisa kusangana neopposition ichivapo mashoko echenjedzo pamusoro pemaiti vafanira kuita vachibasa ravo ngavasarilai ne vazhinji vacho vakawandira patwitter pafacebook vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi patwitter whatsapp vanhu vari kumamisa vanhu avatorina vamwe vacho avatorina nemaredio avatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanira kuti areach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvaozvo vanofanira kuti vaite ise kana vipasezimaelection ekizo vanofanira kuti vasarudzizwa iyo zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivatizidzo kuti kana mutenge maakudai mudai vachivabatisa zvinhu pagraund kute kuti vanoita zvokuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevhoka havana zvese zvemafoni ndosanganisa naeven dipiti yachakatowandisa kumaruwa nokuda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacha vari kumatown vakanozoiswa rally inonzi pazoita maovepfuo zvazodai zvikadai vachinzi vacho vanogara mumastreet havana kana zvitupa vazvinzi vacho popai but iye vanotofamba nerekuti takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingafuti but vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevha saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva zvavasiyana nezvemumatown kazhinji kacho munhu ari mutown akatozvingwarirwa vazhinji vacho vakatongwara ari mumatown anogona kuziva zvoti but vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kufunga kuti vahwinhe vanhu vekumaruzevha nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tatenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually, I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecingweni. Baba masuku ngawuthola njani?
Ngiyachona mfowethu kenoke.
Ngiyachona ngapha selwakweru.
Yebo baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi sesiphetheyo lamhla uzibona njani? Wokuqala umongameli umlanga kula kuzobuya ke uPeter Magombeni uDokotela kanye lesidumbu sika Moyi uRobert Mugabe. Yiko sokuphatha konoko. Phosela kuba.
Bana. Yazi ukuthi umndana lo ongapha ethezilayo ngapho kufana nokuthi asiyiphambili sizihlalele nje ngawukhumbula umuntu yabesele i-roting chair i-roting chair esenzengani yahamba ayindawo ilusizi ngabafowethu laba kumbe ngobani abathiwa ngabogawile laba labochuma laba a bengelikilaka bazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle basanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo kwakubizigawule kathesi kahle baba belabo Jonathan khona ngani kodwa kathesi siyamuza uJonathan sengumatichamen naye wayedifenda njengabo bona lawo kodwa isikhathi dinetiuzinguluaka sizabezonabo sebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebe ngaphandle kwamazwi singakwazi bekuthi bayabelekile kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwe asomanga liqinisele leli sebabona bona laba abantuna laba abazibizi ukuthi khona kuzeesikhana nakho ukuthi kuze kuyabo kusenzakala zimbabwe problem right but into enzama ukuthi ngibacasisile yona kahle kahle ngokuthi bafeze umhlangano weni lowo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kule nto ento eyenzakaleyo batho kahle kahle but ithi bayasebe ukuthi soko understand gathe time ukuthi ngayesithi ha this is a state objection ngabe yimntanakhe wayethethe yedabistate onetstate yabethela yena le yimntanakhe was igoing to be nothing like what he did sometime last week I'm not sure but istate ngiyamanda kumbe liqinisi kothi abjection umuntu abezimele ukuthi isteki kumbe liqinisi kumthetho thatha isikhundla sawo so thina sithi idokotela lowu kumbe wazithatha kumbe kazithathanga kodwa isetin issue yokuthi ngoba sikubona kutenzakala njalo kuzakubona kutenzakala abantu bengamalaka singazi ukuthi bathethe mbani nabo benje besiyezinye linye indanga bazanyamalala
Siyakuzwa Masuku, ungathina kusasa baba, uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa. Sibonga kakhulu baba. Yeah, that is Mr. Masuku. Yes, got a lot to say. He says that with Mr. Emmerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here and nothing happened last time, so he's going home empty-handed. And then he says, you know, Mr. Kaule and others are now rooting for ZANU-PF, but he reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something, like putting a lipstick on a frog, you know. So he says it
the
doesn't
famous
work.
Yes. Saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaule has gotten some kind of response to all these kind of things. Yeah, kind of
I understand
number.
We have a caller. Hello, caller.
Hello, Tetima Felas Masera.
Oh, Dimkoma Donald Murise.
Yeah, I'm 42.
Dripo Murise go to Tetima Felas.
I what it wadi Murkuda or an Egypt in Aspano Panigango.
Yeah, and Jango di Bati Batem Shatangu Jacasira could be a warning.
But I think
ndinotanga ngunise gwendo kukwinira ku New York ku msangano kwa ku gwendo go zvinogwadza kuti mafinansi kuti una dzimwe nyika dzakatwa ne dzinotwa ne kudiviri nani kudarika yedu vatungamiri vacho vachitokona kuinda vachitokanzura dzedu kuti hatingaindi nekuti tiekuda mbofikisa matambudziko atakasangana asi zvakaita vekuno havana kuinda vakatumira nhume dzavo asi pedu kusina kunogara chinhu hatina mari hatina mari ndopatinoona vanhu vachingomanya vakawanda tete mafinansi. Ambassador Rico, Garariko already, my minister Mamaripo, delegation agency in Gawa and the Guti, Jerumaria, Nogonadia, Ingambuiga, Ingambuichi, not in Shomaripo in Gingo Pachu Kopachi, Kasaka. No need that the Mafilas. I'm sure that Munica, the Ramu, Arangi, Kavachita, the Kukans, Ran, Zidu Zagadaro. In the Nogu Gorine Gori, but at Nasa Nona. And I'm Shaka, Vaka and Gora, the family and Zidu, there is as there is no better Munica, Nigarinka in Beras, Achina known. Achinongo dzanje ngoti iwo havo vakwanise kungonzwisa ngoti vakundikana kana vakanzwisa vakatanga vadimita zvipfundikana nifunga pano kuna vuhu hivu pachavu vano kwa sana nzisa wati chichingadiwa wosuduruka wosana ndakundika na there's no way ya munga mbonita apana pani ubiti minodi wavu yego kubodi mnakoni wangazi kwa wano kwa ndaura to zama wangu
aiwa mashoko makukutu
kuna kwa tino shika titi mafika kinaona kadai chua hakuna kana kwa sujika kwa mnano manya saa kuna siyo mika mnano manya na jita kuna ndi gine tamari kundakuni chiri chata tinenge aiwa chata tinenge
icho kwa daiwa mashoko makukutu ameno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera
then kweta devolution ya devolution yanga nda mkoma blessing yanga vari kwedu kumasoko
oho ya yanga iri ko town ucho kwa taura itinswi
vesho kana be guru nzai zvobudirira mune rimwe horesi nezvosusu dzora kuti nyika shoya yanga budirira nokuti ndezvoona kana kuno South Africa vana nyava kuzonyanya kuti asi not ma province ane simba ma provincial structure ane simba kwa tamu nanga chini premier nanga chini double ndeza kama kwa na makura wa shitara kuti vashito tere kwa nukutu mna nanga chito leader nji lakia ni magafi na ya nungu nzi profinja wa gafi na batu sina simba wakini reporta kwa wakuru kuzendra nji zekunu wanengi vane simba kata kana ndura sikuti chakata sugar tre engu inengi hawa wani hukuma chingoteta kubenefita o wani kwa ziku edu chine suni zaka wanda bata timbo wani kwa sunu inda sungu nubinda ya kuharare kakata kwa mtari mangoda waka pera chinda kibazira wani kuharare kana
aiwa
ndio akagadurani vachitambura zvingamboitika kana ndona kuti hayo devolution day yakwanisika ino batsira kuti munhu anenge ari padzi nenzvimbo iyo anenge achiwana wacha uchaviri mwana wake anokwanisa kushanda kupa basa pari papo anenge kuti vanhu vane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndio vanovadzigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakango vakaoma miromo
icho kwadi mukoma aiwa muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu Top Fan yadio ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
ndatenda kuti mafela
yes yabo akuru ke mfowethu stateke ubaba Gaule baba Gaule zvino vanhu vakhuluma sevili abanye lapo babhala lapha kulomunye kuti ubaba Gaule udube ngokuthuka ubaba lona kuti isipukupuku so bangani basola abantu kona kuba baba Gaule la kono kunje bakhuluma ngakho ukuthi umnanga kwaye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engaphathanga next so ke abaphendule khona baba Gaule
yeah liqiniso lelo Gibbs ndathi ukuthi ngikube ngifike ngasweli ibale liqondileyo sokuchaza umuntu ongakwazi ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ndathi ukuwithdrawa
siyabonga
ukusebenzisana lenjalo
hayi siyabonga ba
ngiye phambili ngibe sengisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaMDC ngabona beMDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balomsebenzi omkhulu omele benze kuma ezigabeni kwamaphandleni ngoba abalashekelo bayavuma ukuthi abalashekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukuthetho kwadle siwa khona ukuthetho lukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayimele abanye balo babo balamukele iZANU-PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo belembali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siyaphambili ukuthi umongameli ye ukona apho bayakhuluma abantu bakhuluma abantu mangabe yabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona mangabeli abantu abancane bakhangeli abakhangeli ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelile ukuze bona bazuza abakuzuzayo kufana lokuthi izinto kutaka kuqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze izinto ziwome ngamandla bebe siyabopha khona ngale bekhangela
khona siyabonga isikhathi kuphela. Yes, siyabonga kakhulu ke Gaule. Ungathola kusasa. Thank you so much Mr. Gaule. Sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Cholocho Senator Pilif Gaule. We wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show. Signing off is Gibbs Dube in Washington DC till we meet again. Bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukurei, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.